sarudzo dzemusouth africa kune zvandanzwa vakawanda kunyange vemapato anopikisa vari kuti independent electoral commission yaedza nepainogona kufambisa sarudzo nenzira inotarisirwa nemativi ose emusouth africa hongu pane zvibinga mupenyu zvabuda asi vazhinji vandanzwa kusanganisira mutungamiri weDA vari kuti sarudzo dzinenge dziri kufambiswa zvinenge zviri nani.
Vatongogara, tichitarisawo mafambisirwo aitwa sarudzo muSouth Africa, zvamungataurawo.
Tiri farana nezvimwe zvatiri kunzwa zviitwa South Africa. Vanhu vanoti vatambiri nyararo and tiri kuona kuti South Africa Independent Electoral Commission riri pabasa neparinogona. Zvoratidza kuti democracy is going in South Africa. Zvoratidzawo zvakare kuti mabatirwo ari kuitwa basa South Africa anofanana neatinogara tiita muZimbabwe. Zimbabwe Electoral Commission tafadza izvozvo kuzi na 2023 election saka mbundi dzamupiyesi yavika yaita maexit polls saka nhasi aona aiwa South Africa mapolitical parties yese anga achiita maexit poll survey saka tinofadza izvo kuti atlast dzamupiyesi vindicated.
Profesa Mukonza,
ndatichida kuti ndingotibatsiranei navatongogara panyaya yekuti pane kufanana pamafambisirwo esarudzo pakati pekuZimbabwe nekuSouth Africa. Hapana musiyano mukuru. Chekutanga chatinoda kuti titange kutoongorora ndechekuti maumbirwo eZimbabwe Electoral Commission vanhu vanotori mairi vamwe vacho vanenge vachinyutwa pamusoro pezvavo. Saka sangano reZimbabwe Electoral Commission pachezvaro tisati tatomboenda kusarudzo panenge paine matambudziko pamusoro pemamiriro ayo. Saka tikatarisa muno muSouth Africa Independent Electoral Commission vanhu varimo mukati maro mapato ese anenge achiratidza kugutsikana. Hapana panonyanya kunyunyutwa zvatinoona kuZimbabwe.
Vatongogara, mataura nyaya yemaexit polls asika kuZimbabwe tinoona kuti bato rezano PF ndoroga rinenge richiita izvozvo mamwe mapato haakwanisi kunge achiita izvozvo.
Inyaya yekuti zano PF yakarongeka inenge ichiziva ine maresearch department akawanda pazanopiyefu saka vanenge vachiziva nyaya idzodzodzo kuti aiwa ndokufambidza nenguva ndokufambidzana nezviri kuitika pano panyika. Saka zanupiyefu iri kumpenyu munyaya dzekuona nyaya dzesarudzo. Saka tinoona kuti mamwe mapato atidzidzowo tinofunga kuti muna2028 vanenge vachizoonawo kutiwo maexit polls yakadaro kana vazofungwawo kurongeka kuzanupiyefu.
Profesa Mukonza, hanzi muZimbabwe vanhu vanokwanisa kunge vachiita zvaitwa muSouth Africa izvokuti mapato anogarira nhengo dzavo panze nematebho vachiwana havari kuti maexit poll. Mungaona zvichiitika here muZimbabwe?
Kwete, izvozvo hazviitiki zvakasununguka sezvatiri kuona muSouth Africa nekuda kwekuti muZimbabwe environment yacho yakazara kutya nekutyisidzirana. Saka zvazvinoita ndezvekuti ivo vemapato anopikisa kuti vatoita sekutaura kwamaita kuti vatongoita tafura yavo uye vanhu vavhota kuti vasununguke kuda kuzonyoresa kumatafura evanopikisa hazvingaitike nekuti vanhu vanenge vatori nekakutya. Zvobva zvabata futi kunyaya dzeraramo nekuti tinoziva kuti pane kakusarura kanozoitwa kana vanhu vaakupuhwa zvekudya gore rino igore renzara. Saka vanhu vanenge vachifunga zvakawanda wanda izvo.
Vatongogara,
aiwa ndizvoingotaurwa kuvanhu vanenge vachishaya zvekutaura. Muno muZimbabwe matogara tinotoziva kuti uyo anosapota wachamisa, tinotoziva kuti uyo anosapota wamuonzera. Even kumaruva kwatigiri vanhu ivavo vanongozikana. Saka hazvichishamise kuzoona munhu iyeye ari patebho paexit poll bhozi vanhu ivavavo veopositeni havasi zvipoko vanhu vatinotogara navo tinotoziva kuti ava vanoita zvematongero enyika vachitatuta opposition. Saka hapana zvingazvinzi zvingazoitiki.
Profesa Mukonza, tigadzirero tipeto chirongwa. Toti ANC yakundikana kubuda nezvikamu zvinotarisirwa kuti inge ichikwanisa kuwana ingadzi majority. Tingaona here pachiitwa shanduko dzemitemo muSouth Africa uye zvinosiya papi ukama hweSouth Africa neZimbabwe?
Zvinogona kubata-bata ukama ihwohwo zvichizosiya ZANU-PF government isina kunyatsogadzikana.
Vatongogara, tipeto chirongwa.
ANC ndiyo ZANU-PF yeSouth Africa. Hapana wei yekuti ANC ingakugemisa zvicho. Zvaangofanana nekuita example yekuti kwezuva rakazobuda ndibva kumadokero ichienda kumabvazuva. Zvinhu zvisingaitiki.